Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 30 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoizviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotara zuva remusi wa 30 Chikunguru 2018 sezuva resarudzo dzose munyika. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court rinorasa nyaya yakakwidzwa kudare iri nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvaida kuti zvibvumidzwe kuvhota zviri munyika dzazvigere sezviri mubumbiro remitemo. Vamunangagwa vopomera dzimwe nhengo dzebato ravo vachiti dziri kuronga kuvabvisa pachigaro kana vakakunda musarudzo dzemusi wa 31 Chikunguru. Chikwata chenhabvu chenyika chema Warriors chotarisirwa kusimuka mangwana chakananga kuSouth Africa kumakwikwi eCOSAFA Castle Cup chisina mutambi wepakati Marvelous Nakamba uyo akakuvara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vazivisa kuti nyika ichaita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika nhengo dzeparamende pamwe nemakanzura musi wa 30 Chikunguru 2018. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Muchiziviso chavo mugwaro rehurumende reExtraordinary Gazette nhasi, vaMnangagwa vati kana pachinge pashaya anokunda musarudzo dzemutungamiri wenyika, sarudzo dzedzokororo kana kuti runoff dzinozoitwa musi wa 8 Gunyana. VaMnangagwa vazivisa kuti vanoda kukwikwidza musarudzo idzi vanofanira kunyoresa kunomination court musi wa 14 Chikumi mumatare amagistrate nemahofisi ekanzuro ari munzvimbo dzavo zvichienda nekuti sarudzo dzinenge dzichida kukwikwidza kwidza munhu ndedzipi. Dare richatambira magwaro avo vanoda kukwikwidza sarudzo dzemutungamiri wenyika richagara munomination court A paHigh Court iri pamapondera building muHarare kutanga nenguva dza10 mangwanani. Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yabva yazivisa kuti vanoda kukwikwidza musarudzo vanogona kutanga kunotora magwaro ekunyoresa mangwana chaiwo. Nyanzvi munyaya dzemutemo zvakare vari murayiridzi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Love Mo Maduku vaudza Studio 7 kuti chasara chikuru ndechekuti vanoda kupinda musarudzo idzi vachinyoresa kuzek
shomanani zvazvinofanira zvangosara kwangosara kuti vese vanoda kuti makandidates vagadzire mapepa zavo kuti musi wa 14 June vono nominate semacandidates, then musi wa 30 pakuitwa election. Pakati apa yango wachete makandidates vari kufamba vachikambena nekutiwo ma period neya election period, saka ve mapepa nau nevese vanoita zvemamedia vanofanira kunge vava kuti vanhu vari kuita macandidates vakwanise kupuwa mukana wekubudiswa pachena kuti ndeuye neuye neuye.
VaMaduku vanotsanangura kuti pane zvimwe zvinodiwa izvo vati zvichaziviswa neZEC kudare renomination court.
Zvinoenderana nechekutanga kana uchida kuita MP unofanira kunge une makore 21 and nengefan a 21 uyezve uri munhu akarejistwa kuvhota. Kana uchida kuita senator unofanira kunge une makore 40 uyezve uri munhu akarejistwa kuvhota kunze kwemadzishe nevamwe. Kana uchida kuita president unofanira kunge une makore 40 uri munhu akarejistwa kuvhota. Ndo chete zvinodiwa izvozvo. And then kune vanhu vanoti kana vachida unofanira kunge une masi yevanhu vari kusupport.
Vanokokera nhengo dzebato rinopikisa reMDCT muparamende vaInnocent Konese vati kunyange hazvo vasiri kufara nemutemo wesarudzo, mutungamiri wenyika aita zvakatarwa mubumbiro remutemo wenyika.
Asi paprocess yemutemo mubumbiro redu makanyorwa kunzi kwero kwano kwaitwa ma elections kubva pana 23 July kusvika kuna 22 August saka date yataurwa rimswa 30 July riri munguva yacho yakatarwa pamutemo
Saachigaro werimwe remasangano anongorora sarudzo re-Elections Resource Center vaTrust Manda vati kutarwa kwezuva resarudzo kuri pamutemo uye zvakakosha kuti vemapato ezvematongerwo enyika vachigadzirira sarudzo idzi nekuti zuva iri harichashanduka vakurudzira vanhu kuti vaendese kunonyoresa kuvhota pamazuva maviri asara vachiti zvinhu zviri nani chose kunyange hazvo paine nyaya dzemhirizhonga pano nepapo munyika vamunangagwa vachange vachikwikwidzana navanelson chamisa vemdc alliance pamwe nevamwe vatungamiri vemapato anodarika zana nemakumi matatu musarudzo dzegore rino ndakamirira studio 7 muHarare ndini godwin manguja
Jonga Kandemiri weStudio 7 abatawo nyanzvi mune zvemitemo apo vari kuita zvidzidzo zvepamusoro paNational Endowment for Democracy muno muAmerica Dr. Alex Magaisa kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Zvaitwa nemukuru wenyika ndo zvazvakatarisirwa nevanhu vazhinji ndo vane simba kutaura dates dzemaelection vachinge vataurawo neinonzi Zimbabwe Electoral Commission vanovaivo referee wemaelection. Saka zvotarisirwa kuti vanga vakawirirana kuti ndozuva rakanaka. Zvinoreva izvovo futi kuti voters roll inofanira kuti ichivharwa. Pamutemo inofanira kuvharwa mazuva maviri vataura zvavakataura. Saka musi wa 1 June 2018 ndo pachavharwa voters roll. Tochiziva kuti ndivanani vachavhota, ndivanani vasingavhoti. Zvinoreva izvo kuti vese vaya vasati varegista ngavaite chipatapata kumhanya kuti vanoregista. Mazuva maviri atasara nawo iwayo.
Iro zuva ratarwa nemutungamiri wenyika iri rinogona here kupikiswa kana nevamwe vanenge vachida kupinda musarudzo idzi?
Bumbiro remutemo rinotaura iro kuti sarudzo inofanira kuitwa mazuva asingapfuure 30 makumi matatu kubva pamusi unenge wapera temu yapresident. Saka president vakapinda mubasa muna 2013 musi wa 22 August. Zvinoreva izvo kuti maelection yegore rino anofanira kuitwa pakati pa 21 July na 21 August. Saka mumazuva iwayo 30 ndo mazuva anokwanisa kutarwa nemukuru wenyika. Kuti pane vangade kupikisa date iroro, pane zvimwe zvinhuwo zvinosiyana siyana zvakafanana nekuti voters roll tichaona isu musi wa 1 June kuti inenge yabuda here, inenge yapo here.
Tanzwawo kuti nomination court inenge iriko musi wa 14 June.
Nomination court ndopaya pekuti vanhu vari kuda kukwikwidza vaende kunoonekwa kuti ndinhingi uye kuti vanokodzera here kuti vange vachikwikwidza. Saka izuva riri important chaizvo, izuva rakakosha. Rinofanira kuitwa mavhiki mairi after paitwa proclamation yaitwa iyoyi kana kuti mavhiki asingapfuure 3.
Avo vanga vari vakandemiri veStudio 7 vachitaura nenyanzvi mune zvemutemo Dr. Alex Magaisa vari parunhare muno muWashington DC. Dare reConstitutional Court nasi raramba nyaya yekuti zvizvarwa zvemuno zvinogara kunze kwenyika zvivhote musarudzo dzegore rino zviri munyika dzazvigere.
Dare reConstitutional Court nasi raramba nyaya yekuti zvizvarwa zvemuno zvinogara kunze kwenyika zvivhote musarudzo dzegore rino zviri munyika dzazvigere. Pamutongo wavatura nevamwe vavo mudare iri, mutevedzeri wemukuru wevatongi vematare munyika Justice Elizabeth Bounza vati vaona nyaya yekuti vanogara kunze vavhote musarudzo isina maturo. Vamunangagwa vachange vachikwikwidzana navanelson chamisa vemdc alliance pamwe nevamwe vatungamiri vemapato anodarika zana nemakumi matatu musarudzo dzegore rino. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini godwin manguja.
Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vanoti vari kutyira kuti vangangobviswa pachigaro kana vakakunda musarudzo dzemusi wa 30 chikunguru vachiti pane vari mubato ravo reZANU PF vari kuronga kuita izvi. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vamberi vezanu PF Vashora pamuzinda webato ravo muHarare nhasi pavaita musangano nevakakunda pamwe nevakakundwa musarudzo dzekutsvaga vachamirira ZANU PF musarudzo dzeparamende. Vamunangagwa vati vakawana runyerekupe rwekuti pane vakashandisa mari kuti vakunde musarudzo vagozovabvisa pachigaro vachishandisa dare reparamende kana vachinge vakunda musarudzo dzakatarisirwa musi wa 30 Chikunguru.
There are two things I would want those among you who would want to know what happens. First, you must realize that the Constitution provides the basis of impeachment, and such basis must be fulfilled before impeachment proceedings begin. Secondly, our Constitution provides a tool, an instrument, to chuck out from Parliament any member who we think is not ZANU-PF anymore.
Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakazonyora tsamba yekusiya basa munambudzi gore rapera pakapindira mauto mune zvematongerwo enyika mushure mekunge nhengo dzeparamende dzakange dzatanga urongwa hwekuvabvisa pachigaro mudare reparamende. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vataka vafira zhou vati zvataurwa navamunangagwa izvi zvinoratidza kuti vamunangagwa vakaomerwa nezvinhu pamberi pesarudzo idzo dzavati vanogona kusabudirira madziri.
Zviri kuratidza kuti maelection anouya vamunangagwa vanenge vakaruza nokuti imo muzanu mavo chaimo chaimo vanhu vakadambukana uye vakatowina zvikuru ndeve yatinoti G40. Saka tatingati ZANU chaiyo yaparara.
Nekune rumwe rutivi vamunangagwa vakurudzira vose vakakunda pamwe nevakakundwa musarudzo dzemapuraimari mubato ravo kuti vabatane voshanda pamwe chete pamberi pesarudzo vachiti chakakosha ndechekuti bato ravo rikunde musarudzo dziri kuuya.
Kana wahwina ndochinguva chokuhwina vochako iko zvino hazvibvi kuti mangwana unohwina. Kana waruza ndochinguva chako tambira chokuuruza iko zvino hazvibviri kuti mangwana ucharuza zvakare. Asi chikuru ndochokutenda kuti uri muZANU-PF, uri nhengo yomusangano weZANU-PF. Basa rauchapiwa neZANU-PF harinei kuti uri palevhuri ipi, rakakosha.
Vamunangagwa vatiwo hapana dzimwe sarudzo itsva dzichaitwa dzekutsvaga vachamirira bato ravo musarudzo dzeparamende vachiti vakahwina ndivavo vachamirira bato ravo musarudzo dzemusi wa 30 Chikunguru. Vati avo vari kurwadziwa nekukundwa kwavakaitwa pamwe neavo vanoti sarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka vanofanira kumirira nguva inotevera sezvo vachiti yave nguva yekutandanisana nesarudzo dzenyika idzo dzavanoti vanofanira kuhwina zvine mutsindo vachiti mapato anopikisa akawandisa zvavati zvinovapa mukana wekukunda musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. zvichitevera kutarwa kwezuva resarudzo nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Boka reZimbabwe Election Commission ZEC rinoti vanhu vane mazuva maviri chete asara kuti vanyorese kuti vavote musarudzo dzegore rino. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatore venhau nhasi pamuzinda wavo muHarare, sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba, vanoti bazi ravo rave kuzadzisa zviga zviri mubumbiro remutemo wesarudzo sezvo vave kuziva zuva resarudzo. Amai Chigumba vanoti chekutanga ndechekuti vanhu vazive kuti vanofanirwa kunyoresa kuvhota kana kuona kuti mazita avo akanyorwa zvakanaka here kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rino. Vanoti mutemo unosungira ZEC kuti ivhare kunyorwa kwemazita evanhu vanoda kuvhota musarudzo dzegore rino mazuva maviri mushure mekuziviswa kwezuva resarudzo nemutungamiri wenyika. ZEC ichamira kunyora mazita evanhu vanoda kuvhota gore rino nechishanu svondo rino, asi vanoda kuzovhota musarudzo dzichatevera vanokwanisa kuramba zvavo vachinyoresa. Amai Chigumba vanoti dare rekutambira mapepa evachakwikwidza musarudzo kana kuti nomination court richagarwa musi wa14 Chikumi. ZEC yazivisa kuti vose vanoda kupinda musarudzo vakasununguka kutora mapepa padandemutande ravo, vonyora zvinodikanwa voenda navo kumahofisi eZEC kwete kungomirira musi wa14 Chikumi. Amai Chigumba vazivisawo kuti gwaro riri kunyorwa vavhoti iro richapedzwa kunyorwa mavhiki maviri ari kutevera richapiwa nhengo dzose dzinenge dzanyoresa kupinda musarudzo pachena, asi veruzhinji vanoritenga nemutengo wakaderera kana vachirida. Vasingaone vachayamurwa kuvhota nemunhu wavanoda kwete zvaimboitwa musarudzo dzapera zvekuyamurwa nevashandi veZEC vanenge vachivhotesa paine mapurisa. Amai Chigumba vanoti manyepo ekuti vachawedzera nzvimbo dzekuvhotera kana kuti mapolling stations vachiti nzvimbo 10,800 dzakakwana. Vachipindura mibvunzo mushure mekutaura, amai Chigumba vanoti boka ravo rine mari yakakwana yekufambisa sarudzo sezvinodiwa nemutemo. Vanoti pari zvino vakawana mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi mana nematatu emadhora kana kuti 143 million pamari mamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe nemasere kana kuti 198 yavainge vakumbira. Amai Chigumba vanopedzesera nekuzivisa kuti zvinenge zvabuda musarudzo zvichaziviswa mukati memazuva mashanu vanhu vavhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ata Chigoriwa.
Tichiri panyaya yeZEC, mumwe wemakomishina eZimbabwe Electoral Commission avimbisa kuti vemapato ezvematongerwo enyika vachakwikwidza musarudzo dzichaitwa munyika pakupera kwachikunguru vachakwanisa kuwana gwaro revavhoti kana kuti voters roll. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vatikubani moyo, vano vemumwe wemakomishina eZimbabwe Electoral Commission vapa chivimbiso ichi pamusangano wekuzeya nezvesarudzo waitwa muBulawayo nhasi. Vamoyo vati ZEC inoziva kuti kutadza kwemapato ezvematongerwo enyika kuwana gwaro rine mazita evanhu vakanyoresa kuvhota inyaya huru. Vakati ZEC ichaita kuti mapato ose nevanhu vanenge vachikwikwidza musarudzo vakwanise kuwana gwaro iri.
ZEC haichade kuti kuitike zvinhu zvekudhara zviya vanhu kwavaichema vachichemera ekuti hatina kupiwa voters roll. Mapato anofanira kuziva vanhu varegista kuti vakaregista kupi kuitira kuti vanyatsoona kuti kana vakukambena vanokambena vachishandisa direction ipi. Chichaitika ndezvekuti voters roll ichaitwa gazetted, zvichireva kuti inenge yatiwo final. Then maparties anenge aita nominated nomination court, ipapo ndokwatichaziva kuti ndevanani vari kupipidza. Ivavo vari kukwikwidza ndivo vachapiwa mukana wekuti vauye kuzotenga voters roll.
Pakusavimba kuchina vakawanda pamusoro pemashandiro eZEC, vamoyo vati vanobvuma kuti ZEC nenhoroondo yakasviba pamabatiro ayaita sarudzo dzapfuura, asi vati vanhu vanofanirwa kupa ZEC iripo pari zvino mukana wekuti iite basa rayo vasinganyanyofunga nezvenhoroondo iyi. Pamashoko ekuti veZEC vari kuramba vachishanda nehofisi yaRegistrar General, izvo zviri kuita kuti vamwe vafungidzire kuti iyi ndeimwe nzira yekuberidzira nayo sarudzo, vamoyo vati kushanda kwavanoita nevekwaRegistrar General ndekwekuti vawane magwaro akadai seanoratidza kuti munhu akafa kana kuti death certificate. vati nirakuti zvose zvinechekuita nekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota uye kuve negwaro revanhu ava zvave mumaoko ezek uye hazvichinei nehofisi yaregistrar general. Mudzidzisi mune zvebudiriro nerunyararo vatobias guzura vanove mumwe wevataurawo pamusangano uyu vaudza studio 7 kuti kugadzikana kwevanhu munyika vasingatyisidzirwe uye munyika muine runyararo ndechimwe chezvinhu zvakakosha kuti sarudzo dzive dzakachena munyika.
Kuti sarudzo dzibude pasava nemvonga mupopoto, pasava nokupikisana kuti sarudzo dzina kubuda zvakanaka, hunge electoral security iripo. Nokuti kana vanhu vasina kugadzikana zvakanaka sarudzo dzaitwa, zvinoreva kuti vanhu vanenge vaine kakutya kana vakuenda panguva dzokunoita sarudzo. Zvoti vanhu vane vasina kugadzikana havazogonoita sarudzo vakasununguka. Uye zvakare kana vanhu vasina kugadzikana ikunguva dzesarudzo dzaitika, zvinoreva kuti vamwe vanhu vanogona kutokonewa zvachose kunoita sarudzo. Saka zvinoreva kuti at the end of the day sarudzo ichinge yapfuura ichinge yaitwa, zvinobuda musarudzo zvinogona kuva zvisingataridzi chaizvo chaizvo zviri mufungwa dzevanhu vana veZimbabwe.
Vamwe vange varipo pamusangano uyu vati vanoshushikanawo nenyaya yekupindura kwakaita vechiuto mune zvematongerwo enyika vachiti izvo zvinogona kuita kuti zvichabuda musarudzo zvisatambirwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vataura zviri pamutemo nhasi kuti sarudzo dzichaitwa musi wa30 Chikunguru. Mumwe wevange varipowo pamusangano uyu muzvare Teresia Musago vati vanotyira kuti nekuda kwekuvepo kwemapato akawanda nevamwe vakazvimirira vega vari kuda kukwikwidza musarudzo, vanhu munyika vachatadza kuvhota mukati mezuva rimwe chete ratarwa iri.
Vavhoti vachatora nguva yakawanda steric muballot booth nenyaya yekuti this year tinogona kuita ballot booklet instead of a ballot paper. Nemhaka yekuti tinenge tine macontestants akati wandei, sezvo zvichinzi tine maparties anogona kudarika 124. Kana pakadaro katogona kuita kana uchiperuza uchingovhura kuti ndeupi wandichavhotera, zvinogona kutora nguva refu izvozvo. Saka inini pachangu handifunge kuti one day ichaita enough kuti vanhu vakwanise kuvhota zvakanakanaka.
Asi vamwe vati havaone mapato ose anoti achakwikwidza musarudzo achizokwanisa kuita izvi, vachiti vanofunga kuti kuvhota muzuva rimwe chete chinhu chinokwanisika. VaStephen Ndoma avo vanoshanda nesangano reMass Public Opinion Institute iro raita musangano uyu vati chimwe chezvinangwa zvemusangano uyu kuedza kubatsira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena uye murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Dare repamusoro-soro reConstitutional Court nhasi rapa mutongo wekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hazvigoni kuzovhota musarudzo dzegore rino zviri kunze kwenyika. Nyaya iyi yakanga yakwidzwa kumatare nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvinosanganisira mutungamiriri wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba avo vari kuSouth Africa. Mutongo uyu wakanganisa zvikuru tarisiro yezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika zvanga zvine tarisiro yekusarudza vatungamiriri vazvinodawo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nekusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, tabata mutauriri wesangano reZimbabwe Exiles Forum vatinomambeu kuti tinzwewo maonero esangano ravo.
Chinotinetse panhau iyi yaitwa nedare reConstitutional Court kuZimbabwe ndechekuti havana kupa zvikonzero. Mukurambiwa kwemhosva kana mukudismisiwa kwadzo, maziviro edu mhosva dzinodismisiwa zvichipiwa mareasons ekuti vaya vakanga vaenda kumatare vagogona kuona kana pane pavangagadzirisa kuti nhau yavo igone inge ichinzwisisika. Asi zvisinei, regai titi isu semafungiro edu semaZimbabweans vari kunze kwenyika takanga takatambira hurumende iripo yenew dispensation tikati yauya kuzorerutsa mararamiro nemagariro evanhu vemuZimbabwe vari pazhe nevari mukati menyika. Taifunga kuti isusu iyi hurumende ichasiyana nehurumende yavamugabe yakanga isingadi kunzwa nezvenhau yediaspora vote. Saka dene vataura chikonzero kuda chingati hakuna mari, taigona kutsvaka kuti mari tingaiwana sei. Dene vanga vataura logistics, taigona kuona kuti logistics dzingafambiswa sei. Saka kubva varamba vasina kupa chikonzero chakadzama, zvinoratidza kuti vane urongwa hwokuriga maelections. Sekutaura kwavo vamunangagwa vakati the voice of the people is the voice of God. Saka zvinotinetsa kuti kana isu vanhu takumbira chikumbiro chekuti tigone kuvhota votirambidza uyezve vasingapi chikonzero izi ramwari vaenda kupi.
Zvino tikatarisawo kuti musangano unomiririra zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze wamunoshanda nawo imi, zvii zvamunoona sekuti mucharonga kuchibva zvino kuenda kumberi?
Dambudziko ratinaro pakuendesa vanhu kumusha inhau yemaresources. Zvinotigozhe kuti sesangano rinoshanda nevezvizvarwa zveZimbabwe zviri mukati menyika tigone kuti tingaunganidza mari dzekutakura vanhu. Asi isusu taiti dene hurumende yanga yauyisa mapolling stations kuma embassy kwedu kana kuma consulate zvaiva nyore because it's now internal taikwanisa kuita ma facilitation. Asizve takambira mashoko aya nhasi tichamadzeyavo nevataa takambira navo tichienda mukati meconstitutional court toona kuti ndehupi humwe ugwaro hwatingatora kana kuti ndedzipi dzimwe nzira dzatingatora kuti tigone kutarisisa zvataurwa neconstitutional court zuva rakati.
Kune vamwewo vahambenge vachitaura taura kuno vachiti tanga tagara tichiziva hedu kuti hatina kuvhota kwatichabvumidzwa kuita nehurumende iyi. Manga muine tarisiro yakakura zvakadii mune zvanga zvichitarisirwa kubuda munhau yanga iri kumatare?
Isusu tarisiro yedu yakanga ichibva pakutaura kwapresident Mnangagwa vakati the voice of the people is the voice of God. Saka tisu vanhu vanodarika 3 million Zimbabweans vari mudiaspora vakanga vakumbira kuti vapiwe mukana wekuvhota. Saka takati regai tiidze kutaura kwava Mnangagwa tione kuti vane chokwadi here. Asi mamiriro azvinoita ndezvekutaura kuti ivo nehurumende yavo havana chokwadi pamazuva anoti zvido zvevanhu ngazvishatikiswe.
Avo vanga vari mutauriri wesangano reZimbabwe Exiles Forum vatino mambeu vachitaura vari parunare kuJohannesburg neStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nhasi tiri kutarisa nezvinoreva mutongo wedare reConstitutional Court panyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumidzwa kuvhota zviri munyika dzazvigere. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Nako Kambo Teresa kubva kuna Simon Chimbetu, tombotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotara zuva remusi wa30 Chikunguru 2018 sezuva resarudzo dzose munyika. Dare repamusorosoro reConstitutional Court rinorasa nyaya yakakwidzwa kudare iri nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvaida kuti zvibvumidzwe kuvhota zviri munyika dzazvigere sezviri mubumbiro remitemo. VaMnangagwa vopomera dzimwe nhengo dzebato ravo vachiti dziri kuronga kuvabvisa pachigaro kana vachinge vakunda musarudzo dzemusi wa31 Chikunguru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana manheru. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai nantungamiri Ngomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 30 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ukuthi umvulo mhlaka 30 Ntulikazi ilanga lokhetho.
Umongameli Mnangagwa wazise namuhla ukuthi ukhetho luza kwenziwa mhlaka 30 ngoNtulikazi, kodwa ingcwethi kundaba zesisekelo sombuso ithi wephule umthetho.
Bona kuyisenzo esibi kakhulu, isenzo esincindezela abantu. Kuyasibonisa nje mhlophe ukuthi kusaqhubeka kuyaphambili ukucindezela okusenziwa umnumzana uMgabe lo. Mnangagwa uyaqhubeka uyaphambili ngakho. Njengebandla lezaphu sidanile njalo sidekile ngalesi senzo.
Umthethwandaba we-Constitutional Court walile namuhla ukuvumela isizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe ukuthi zivunyelwe ukuvota kulolu khetho. Iqembu lomdlalo wenguqu elemathebeleland select team selifikile eLondon kwelebhilitane ukuyadlala imidlalo yenguqu yomhlaba e-Confederation of Independent Football, i-CONIFA. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise namuhla ukuthi ukhetho lokudinga umongameli, amakhansila kanye lamalunga edale lephalamende luza kwenziwa mhlaka 30 ngoNtulikazi. Umnangagwa uhle wazisa njalo ukuthi umthethwandaba owamukela amabizo abantu abazancintisa owe-nomination court uzahlala mhlaka 14 ngoNhlangula. Intatheli zindaba yethu uGibson Bebe uyalandisa.
Lokhu kuphume kugwalo ndaba lukahulumende olwe Government Gazette kwagcizelelwa yikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission zekhi, ehle yaveza njalo ukuthi kungaba ngujikile obhanqa njengalokhu okwenzakala kukhetho luka-2008 phakathi kwababili abayabe bekhokhela luzaphindwa mhlaka 8 Mpandula olwe runoff. Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission zekhi, unkosikazi Priscilla Sigumba uthe ukuhlelwa kwelanga lokhetho sokusitsho ukuthi abantu beZimbabwe sokumele baqaphele imibiko esemthethweni ezakwethulwa yibo ngokuthi ukhetho luzaqhushwa ngayiphi indlela, hatshi ukulalela amahungahunga.
The Zimbabwe Electoral Commission hereby notifies the general public.
IZimbabwe Electoral Commission ithanda ukwazisa uZulu ukuthi umhlonishwa umongameli Emmerson Mnangagwa usephalule ngokusemthethweni waka-Section 144 ukuthi umvulo mhlaka 13 Ntulikazi ilanga lokhetho lwelizwe leZimbabwe elokukhetha umongameli, abameli bedale lephalamende labamakhansili.
Izekhi yazise njalo ukuthi abantu abanesifiso sokuncintisa ezikhundleni ezithi esikamongameli welizwe ezokuba ngamalunga edale lephalamende lokuba ngamakhansila embusweni yezabelo balakho ukubhalisa amabizo abo mhlaka 14 Hlangula. Iphinde yazisa ukuthi izafaka indawo zokuvotela zibe ziningi endaweni ezilabantu abaningi abazavotela, njalo ithe abantu abangenelisi ukubhala loba abangaboniyo bazancediswa ngabantu abazikhetheleyo, hatshi ukubanjwa ngamandla ukuthi umuntu okhethwe ngabebandla loba abavotisayo abancedise. Ingcitshi ecubungula ngezombusazo umnumzana Pride Mkhono uthi laloba besamukela ukwethulwa kwaleli langa lokuvota kunengi okungakalungisiswa okuzenza impumela yalo ingathenjwa lokamukeleka.
Kuyinto eqakathekileyo nxa sikhangelelane lombuso wedemokrasi kumele ube khona eZimbabwe. Kodwa sibona njalo ukuthi kulama problems amaningi ngelanga leli abalifakileyo, ikakhulu sikhangele ukuthi imithetho eminye ekumele ifakwe kungakabi lama election enziwa yenziwanga ngakukhulu sikhangela into zokuthi umbani uzabegcina i-database yama voters roll njalo ama police station akukhona vele mangayi ngoba akagazethwanga sabakwathi mangayi sizokuphela sithi bona bangezele ama police station kodwa ungacaca ukuthi angezelele ngapi njalo emangayi
osakhulayo engunobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi eZimbabwe National Students Union zinaso umnumzana Ashley Funye laye uthi laloba kuqhathekile ukhetho bekumele lwenziwe ngemva kokulungiswa kwenguquko ebifunwa ngababandla aphikisayo emthethweni olawula ezokhetho ukuze impumela yamkeleke.
Kule mibuzo eminingi mayelana ngokhetho loluzayo ngoba kulama reforms esiwakhangelele ukuthi ayenziwe in the next 60 days, ngoba sifuna a free and fair elections, sifuna abantu bakwanise ukuzikhethela abazabakhokhela. So sikhangelele ukuthi sibe lama answers to ama questions okuthi the diaspora vote, siyabona ngathi iconstitutional court iyalile ukuthi ama diaspora vote, but abantu labana baphuma elizweni kuyibangela ukuthi i-economy yethu engafunctioni kuhle njalo they contribute a lot to economy yethu and the FSA.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPithule Maphosa uthe bekuvele kubuya lokhu njalo sokuyisikhathi sokuthi izizalo zeZimbabwe zitshengisele ukuthula ngesikhathi lesi.
Bekuvele kusiza lesivele siyikhangelele, so sokuyikho isikhathi sesibekiwe sokumele nje siyisebenze kodwa ngokuthula kungela udlwangudlwangu kungela kulwa lokutshayana lokwethuselana kuze sibe le-free and fair election ele-credible result.
Abaningi babheke ngelihlo lokhozi ukubona ukuthi icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lizancintisana kukhetho lolu njengoba lalithe alithoze lincintise imithetho yekhetho ingakalungisiswa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, New Gibson Pepe.
Kunjalo nje ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi labo abangenelisanga ukuhlola amagama abo kuluhlu lwe-voters roll bazavunyelwa ukuwahlola kusasa kusiyafika ngolwesihlanu. Kusukela lapho iZEC ithi kabasoze babe besalithola ithuba. Kubika uBathabile Masuku.
U-District Elections Officer wakoBulawayo uNkosikazi Sithembiso Khuphe uthi uhlelo lokuhlola amabizo selugqitshiwe kodwa inani labantu abahlole amabizo liphansi kakhulu. Uthe akusoze kuqhubeke ukuhlola ukwenzela ukuthi iZEC yenelise ukuqoqa ugwalo oluqondileyo lwamabizo ababhalisela ukuvota olwe-voters roll.
Kuyaphetha kathesi i-voter inspection kusenzelwa ukuthi kuyelungiswa phela ngoba le kade silayo besibiza sithi provisional voters roll. Kathesi okuqoqwe kathesi abantu belungisa bekhangela information eku-provisional osokulungisiwe sokusiyalungiswa ke i-final voters roll. Yiyo ke esiza kutsho ukuthi sesilungele ukuthi singaya ku-elections esebenzisayo.
Ugcizelele wathi abantu balakho ukuqhubeka bebhalisela ukuvota emahofisini eZEC kodwa indawo ebezivuliwe phakathi komuzi wakoBulawayo sezivaliwe.
I-voter registration kasiqedi lamhlanje, siyaqhubeka siloko siregister emahofisini ethu aweZEC asebenza phakathi. Siyavala kuphela kuma-wards lapha kade siqalise uhlelo lwe-inspection kodwa kuma-offices zethu siyaqhubeka nge-voter registration.
Ukhomishina we-ZEC umnumzana Qhubani Moyo uthi inani labantu ababhalisele ukuvota lizakhutshwa emphakathini emalangeni aseduze.
Sesiqedile indaba ye-voter inspection, information yonke sesithethe sayikompayila sokusele ukuthi sigazethe, kodwa okuqhathekileyo ukuthi i-voters roll sesiyikompayilile kalesi isiphelile. Inamba yonke yabantu abarejistileyo izaphuma emalangeni alandelayo.
Uthe njalo ukhetho luza kwenziwa ngoNtulikazi mhlaka 30, ethi nxa impumela ingavezi kuhle umnqobi kuzaphinda ukwenziwa ukhetho ngompandula mhlaka 8.
Proclamation isenziwe lokho kutsho ukuthi ilanga lokhetho selenziwe. Ukhetho luzayenziwa i-nomination code iyahlala mhlaka 14 June. I-election izenziwa ngeMonday mhlaka 30 July. Nxa ukhetho lungazange lube lempumela elewina khonapho i-election i-run office yakhona mhla ka 8 September.
Kunjalo nje uZulu wakobulawayo wamukele ngemibono ehlukeneyo ukubekwa kosuku lokhetho, abanye besithi bekumele kwenziwe kusase lesikhathi ukuze lulungiselelwe kuhle. Umnumzana Themba Chivea olwela amalungelo oluntu uthi indlela usuku olubuya ngayo luzahlupha ngoba isikhathi sakhona esesisele sisincane.
Ngendlela olubuya ngayo against amanye ama reforms akade khangelelwe, isikhathi sakhona against ama reforms and other things I think pasizahlupha ngendlela embona ngayo. Ukuvalwa kwe voter registration lakho futhi kuzachiya abanye abantu ngaphandle. Iyona nje generally proclamation for the date iyabidinga layo ukuthi ibekwe kusasengani kusaselesikhathi ukwenzela ukuthi abantu bathole amathuba alingeneyo even ama-political parties.
Inkosikazi Theresia Musako uthi usuku lokhetho luseduzane kakhulu, ethi amabandla ezombusazwe akakhankasi okuzwayo kuthi inhlanganiso esizimeleyo azikalungisi abantu abazakhangela ukhetho.
Usuku lekhetho mina mbona ngani luseduzane kakhulu kungenxa yokuthi ama political parties amaningi mbona ngani kayakwenza ilutho, even the civic society kunje sokahle sawukabi lama observers ukuthi ukhetho lolu luthiwe lube free and fair. Angiboni ukuthi ikhona inhlanganiso esiba trainile so far.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Vusumuzi Chirwa uthi uyajabula kodwa uyakhonona ngesikhathi eside esithethwe yokulindelwe ukuthi kumenyezelwe, ethi izeki yiyo okumele ibe lomlando wokumemezela usuku lokhetho.
Ngokuzwa kosuku lolo osolumemeziwe ngumongameli welizwe olokhetho mhla ka 30, ngiyajabula kodwa ngilokukhonona ukuthi kanti bekuyinto enzima kangaka shiwa umnyaka wonke lo ukuthi nje amemezele usuku lolu abekwazi ukuthi inkumba sazise lathi njengezizalwane zeZimbabwe njengabantu abavotayo. Ngoba uyazi kahle kahle ukuthi ithemu le ayibambele ayithethe over from ugaba ayibambele ukuthi ayiphutshise ukuthi yaqala nini. Ngingathi vele ngamafitshane izekhi ayibe lo mlando wokuthi yona ibe yiyo ememezela usuku njengoba kuyo ephatha umdlalo wokhetho, ngabe yiyo ememezela futhi njalo usuku lokhetho.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko namhla eveza usuku lokhetho lukamhla ka 13 Ntulikazi lonyaka okuhle kwakhokhelela ekwethulweni kosuku lokuhlala kwedale lokubhalisa labo abalesifiso sokuncintisa kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende kanye lolwamakhansila ezabelweni mhla ka 14 Nhlangula. Mhla ka 11 Ntulikazi idale lezinduna lizahlala likhetha abameli balo edale lephalamende ele Council of Chiefs. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Igqwetha kundaba zesisekelo sombuso njalo engumkhokheli we-MDC umnumzana Walsh Mencube uthi umongameli Mnangagwa wephule umthetho wezokhetho kanye lesisekelo sombuso ngokumemezela ilanga lokhetho iZimbabwe Electoral Commission ingakethuli uluhlu lwabantu abazavota ole-voters roll. Ngakho uNcube uthi umanyano we-MDC Alliance ulakho ukuya emthethwandaba.
Nxa ususenza i-proclamation uyabe ususithi i-voters roll isikhona siphelele ilungile. Njengoba namhlanje proclaimwe i-election, kumele ukuthi ngingahamba ku-ZEC namhlanje ngithi ngifuna i-voters roll banginike, ukwenzela ukuthi sengiphelele voters roll ngingene kumbe ngifuna ukuba ngukansela kuwadi yami kumbe ngifuna ukuba ngu-MP ku-constituency kumbe ngifuna ukuba ngu-president, ngihambe province by province ngile voters roll ngisithi abantu banginominate ngibacinga ukuthi bakhona ku-voters roll yini. Manje nxa i-voters roll ingakabi khona kodwa amalanga lawa ngu-14 seqalise ukubalwa, namhlanje u-day 1 uphelile kodwa i-voters roll kayikho, izolo lokhu besiyidinga i-voters roll ku-ZEC njenge-MDC Alliance besala ukusinika besithi kayikho kodwa suqala amalanga 1 up to 14 i-voters rolling yakho singela access kuyo ukuthi sikhangele ukwenzela ukuthi laba abafuna ukunominate badinge abantu abakhona ku-voters roll. Akumelanga kube njalo, kumele kuqale kube le-voters roll accessible efinyelelwa ngumuntu wonke ungakayenzi i-proclamation.
Umthetho oyephuliweyo lapha ngumthetho wezokhetho i-electoral law.
I-constitution, the electoral law. I-constitution ithi ukhetho kumele lube free and fair. I-constitution ithi every citizen ilelungelo yokuthi ingene ekhethweni to participate freely in election. Nxa ungela voters roll, ngoba i-voters roll yiyo i-campus yokuthi i-direction oyihambayo yile. Kuku-constitution, kuku-electoral act khonoko. Njalo kuyi-common sense.
Usikhwica Mfundo Walsh Mengcube yingcwethi kundaba zesisekelo sombuso njalo ukhokhela ibandla le-MDC.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoceni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kulamalunga ebandla lakhe leZANU-PF afuna ukumsusa embusweni nge-impeachment enganqoba kukhetho. Umnangagwa obekhuluma emhlanganweni okukhumisana umlotha phakathi kwabanqobayo labanqotshwayo kukhetho lwama-primaries ebandla lakhe lapho abanye abathi baqilibezelwa. Asizweni amazwi akhe.
I get intelligence that some of those who have won these primary elections, they have two minds. They have gone.
Kulabanye abasanda ukunqoba ukukhetho lwama-primaries, abanqobe ngokuqilibezela, njengokubhadala abanye imali, ukuthi bevotelwe ukwenzela ukuthi bangangena ePhalamende bengisuse embusweni nge-impeachment. Kodwa ukuze ususe omunye embusweni, kufane ube lesiqiniseko sokuthi ungakwenza lokho. Ngoba isekelo sombuso sicacile kukanti eseZANU PF City kukhutshwa umuntu ungasewebandla ngokupheleleyo.
Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa, uSthandekile Mhlanga uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu.
Cool. Ama primary elections wona asivezele ukuthi kulethumba elikhulu ukwedlula lelo besisti likhona elihlazi kuka kuZANU PF. Umuntu okhangelisisa izinto vele obekubhekelele lokho ukuthi kungenzakala ngoba asikhumbuleni ukuthi isitimela lesi besikhangele i-direction ethize. Wonke umuntu ecule sigabe ama-province uphasi evoti athi afuna kwenziwe kanye. All of a sudden kwatshintshwa kwathiwa khona ama-province asevoti asethe sefuna uMnangagwa. Phakathi khonaphana ngoba i-politics ye-ZANU PF i-politics yatonize ngesilungu yani i-politics yokuthi uyabe ufuna ukuthokozisa abantu abathize and kufuze bathokozise ngoba ilokhu i-life yakho ne-survival yakho isezandleni zabo in terms of ukuqhubeka kwakho ukuthi ungumongameli le-party iqhubeka elokhu ibusa.
Ye, kuyikuthi enganqoba umongameli Mnangagwa kukhetho. Singabone seqalisa ukuxotsha abanye amalunga akhe kubandla ngoba siyezwa lapho uthi ukhetho liyeza sizawubona ukuthi umi ngaphi. Ingani uyabethuse?
Mina ngokucabanga kwami vele even before election abanye bangawa. Bangawa amanye ama-power bipans. because the intelligence, Nangalkwa has always been a man of umuntu ohlele kwi-intelligence, ekuchupheni. Aba umfuphi, ube ngumthupho omkhulu, dad ube ngumthupho omkhulu ngesikhathi segugula then so. So uyakwazi ukubophela imshila emuntwini, umuntu ehamba yena embambe ngomshila, ekwazi ukuthi uya ngaphi. Kungenzeka ukuthi akula muntu amesabayo kodwa uyacabangela. O eqinisweni usezwile and akafuni ukuthi a rocky boat yokajoka sokusela iminyanga ezimbili kuphela and asiko ukuthi ngokuthandileyo uforswe i-constitution ukuthi a-announce i-election date. So indaba yakhona inzima kakhulu kudlalwa lapha and ibizwe I think ekugcineni yilo lizonqoba ngoba ukulwa kwabantu ababi ekugcineni kwenza kuphume into engcono angithi pressure ingafa iyinkalakatha iyaziluma bese kuphuma nje encane enhle entsha.
Lo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zamukele ngokudana okukhulu isinqumo somthethwandaba weConstitutional Court esokulahla isicelo sokuthi kuguqulwe umthetho wezokhetho ukuze abeZimbabwe abasemazweni bavunyelwe ukuvota bekulawo mazwe. Kubika uBenedict Nhlapho.
Bakhalezi mathunza beZimbabwe abahlala nokusebenza kwele South Africa, umthetho wandaba wesisekelo sombuso lamhlanje wethula isinqumo esilahla isicelo sokuthi bavunyelwe ukuvota besemazweni. Ngemva kwesicelo ebesibiswe kulomthetho wandaba ngabeZimbabwe abathathu, umnumzana Gabriel Shumba, uSibonile Mfumisi, lo mnumzana Darlington Nyambia, abasemazweni labo abathi besebele themba lokuthi lo nyaka bazavunyelwa ukuvota bephandle kwelizwe. Ngomele ibandla le-MDCT kwele South Africa umnumzana Austin Moyo uthi ukumenyezelwa kwelanga lokhetho qede lapho bancitshwe ithuba lokuvota kufana lomuntu okulimazayo qede lapho athela ibilebile esilondeni.
Ngithi kufana nokuthi kukhona umuntu osikhombe ngesibhamu ilanga libalele, kube kanti ama-regional bodies nama-continental bodies ne-international community babukele nje bashaya izandla. Kanti ke isicelo sika mongameli welizwe ukuthi sibuye ekhaya sigxile kakhulu ekuthini sikwazi ukuvota sila esikhona.
Le yinto egcizelelwa umgcini ihlalo ebandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Bongani Khalemana.
Bona kuyisenzo esibi kakhulu, isenzo esincindezela abantu. Kuyasibonisa nje mhlophe ukuthi kusaqhubeka kuyaphambili ukucindezela okusenziwa umnumzana umgabe lo mnanga kuyaqhubeka uyaphambili ngakho. Njengebandla lezaphu sidanile njalo sididekile ngalesi senzo.
Ngesikhathi lesi sicelo kuxoxwa ngaso emthethwandaba, igqwetha belimela abathathu laba uMeli Thabane Mpofu watshela umthethwandaba ukuthi umugca womthetho wezokhetho wenqabela abasemazweni ukuthi baphatheke ekhethweni nxa sebefikise umnyaka bephandle kwelizwe awukho emthethweni ngakho kufanele wesulwe. AbeZimbabwe bathi isinqumo sanamhlanje sikhombisa sobala ukuthi bona abathathwa njengezizalwane zeZimbabwe esipheleleyo. Abanye bathi kuzaba nzima lokuthi bayevota ngelanga lokukhetho njengoba abaqashi babo bazabe bebafuna emsebenzini ngapha kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mcasikele Gwaza uthi sisodwa isizathu esingenza ukuthi kumenyezelwe ilanga lokukhetho bese bencitshwa ithuba lokuvota.
Ngicabanga ukuthi uhulumeni uyesaba ngoba uyazi ukuthi wonke umuntu ongaphandle kwalela izwe kungumuntu vele owabalekela umbuso wakhe, okuyukuthi wonke umuntu ongaphandle vele uzovotela icebo eliphikisayo. Kusho ukuthi ukuvumela kwawo i-diaspora vote kusho ukuthi basuke bevumela ukuthi sebefuna ukuphuma esikhundleni.
Loba kunjalo esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Stan Ndlovu uthi ayilahlwa imbeleko ngokuphelwa.
It's unfortunate yani kodwa ke I'm sure ukuthi kuzasikhuthaza ukuthi siqale manje ukusebenzela ukutshintsha ezokhetho ukuze ukuthi ngeminyaka lelandelayo 2023 i-diaspora vote le ibe khona, ngoba indaba leyo yokuthi sikuphushe izinto mase kumele zenzeke ngesikhathi esincane vele ayisebenzi.
Umthetho ndaba kawuzange uveze izizathu zawo zalesi sinqumo kodwa uthembise ukuthi ziza kwethulwa ngokuya kwesikhathi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho. Thank you.
izakhamizi zeCountry Park kobulawayo zithi zikhangelele ukulala kuhle namuhla kulandela ukukhitshwa kukantokolotshi ololaka olumangalisayo wabesehluphile kuleli lokitshi etshaya abantu ngamatshe njalo edlwengula abesifazana. Njengokubika kwestudio 7 izolo, umprofeti odume ngokubamba ontikolotshi Xhaka uLazarus Siziba uvukele namuhla wenza imithanithani yakhe wasekhipha okuyizinto okungaqondakaliyo okwesabisayo endlini ezimbili. Okunye kuphume endlini kamnumzana Tito Gumbo yena obevele ecatshangelwa kwazothi okunye kwakhitshwa endlini omunye owesifazana owakokhumalo. Kodwa uSiziba ukubeke sobala ukuthi okuyizinto lokhu bekufakwe ezindlini zababili laba kodwa kayisikho kwabo. Sixhume ukansila weCountry Park umnumzana Colette Ndlovu yena othi balithemba lokuthi bazabuquta namuhla.
USiziba ukhiphile ezindlini ezimbili khonokathi yikho bekujikijela izindlu. Soke kusukisela ngemva kwakhe ekhuphile akulanto enye efike yenzakala, kusela kujikijela lokade kukhona esicabanga ukuthi maybe kungabe kuyukuthi khona sebekuqedile. Soke bengicabanga ukuthi kusasa ayikho sesizaba lo mhlangano lezakhamizi ukwenzela ukuthi zingakhombelani ngemini ukuthi kuhlale kulokuthula esigabeni.
Iliza xwayisa yini futhi emhlanganweni khonapho kansila ukuthi abantu bengabofuya izinto ezinje?
Siza kuxwayisa kakhulu ngoba khonapho kufunyanwe khona asiyo banikazi ngabantu ade besithi belento zabo batate bayethukuza. So ke kodwa laba kade belandela batho ukuthi hayi into le ilapha ekhaya. So sizazama ukuthi sixwayise kakhulu ukuthi umuntu unqayele inyamazana yakhe angabohamba eyifaka emizini yabantu.
Isibonile okukhitshiweyo bekulokunye okusadoli obekugqokiswe amangqongqo. Bayakukholwa yini abantu ukuthi impela yikho kuyizinto bekuhlupha?
Bayakukholwa ngoba kusukela bekukhophile kakula kutshaya okwekwenziwa. Okutshengisa ukuthi kuyikho kade kutshaya khona lokho.
Umnumzana Colette Ndlovu ngukansila welokitshi leCountry Park kobulawayo. Sengathi izakhamizi zingalala obukabhuka lamuhla. Live Talk ukuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sixoxa ngosuku lokhetho kanye ngesinqomo kanye lesinqomo somthethwandaba esokuthi abahlala kwamanye amazwe kabasoze bavunyelwe ukuvota kulolu khetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise namuhla ukuthi ukhetho luza kwenziwa mhlaka 30 ngoNtulikazi. Kodwa ingcwethi kundaba zesisekelo umnumzana Walshman Ncube uthi uMnangagwa wephule umthetho. Umthethwandaba weConstitutional Court walile ukuvumela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote kukhetho lwalonyaka. Kwanele olivalelisayo ngoNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.